mutongi wedarira Major Street, amai Josephine Sande, vatura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvematunhu, vasevhi yakasukuere, avo vanga vachipomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo, havana mhosva yavakapara. Mutongi wedare ati makasha emvumburu dzakashandiswa dzakawanikwa kumba kwavakasukuere, pamwe nekuboorwa kwemadziro, pamwe nekupwanyika kwakaitwa mahwindo emba yavo, kwakakonzerwa nekuridzwa kwakaitwa futi munguva yeOperation Restore Legacy, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Zvinoratidza kuti upenyu hwavakasukuere hwakange hwave panjodzi. Mutongi wedare aenderera mberi achiti neupfumi huna vakasukuere uye semunhu anofamba nepasipoti yevanhu vanoremekedzwa kana kuti diplomatic passport, hazvaikodzera kuti vakasukuere vangobuda munyika zviri kunze kwemutemo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Vakasukuere vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Totenda basa raitwa nedare raongorora nyaya ende zvafamba zvakanaka. Vatongori venyika haataure chinhu chimwe chete, anotaura zvakawanda. Hapatanga tauya kudare, saka zvafamba zvakanaka.
Vakasukuere ndevamwe vemakurukota ehurumende akatiza munyika pakaitwa chirongwa cheOperation Restore Legacy nemasoja achitungamirwa nemukuru wavo panguva iyi vaConstantino Chiwenga, avo vakazoitwa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekunge vaMugabe vapidigurwa. Vakasukuere vakazodzoka munyika mwedzi wapera mushure mekupedza mwedzi mitanhatu vari kunze kwenyika kwavakaenda muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.